tsaguro yedu yaane makore charamba tichipuresharaidza kusvika zvaitika hatinetsi nokudawo kuti tozviziva kuti tiri right isusu tiri pachokwadi kuti sarudzo dzedu ngadzive sarudzo dzine utsinhu hwakanaka dambudziko rokuzimbabwe idambudziko rokuti zanupf for the last 15 years or 30 years handizivi kuti makore mangani haisati yamborana a free and fair election ndiwo dambudziko razokonzera kuti pasi rino rese rirambe richitoropodza vamugabe nezanupf nokudawo kuti one havagoni kuita sarudzo iri pachokwadi and two zvobva zvaita kuti hapana munhu anozobva akaine chokwadi chokuti vamugabe vane veruzhinji
totarisawo nyaya yezviri kuitika mubato vamwe vari kuti pane kunetsana pakati penyu na Honorable Kupe panyaya yekuti mopinda here musarudzo kana kuti kwete ichokwadi here zviri kufamba sei
Honorable Kupe ndo vice president wangu takaenda kucongress tese tanosarudzwa tese tikatora position yekuti kana zvinhu zvisina kugadzirirwa hatipindi maelection tikauya kukanzo dibeti rikaitwa ungada wanga uripo waimwa mvura rokuti vanhu vaibudirana pachena whether uri kumatinoti whether uri kuharare whether uri ku kuti zviri nani kuti tisapinde mumaelections iwaya nekuti zvichatikuvadza mangwana kana topinda tozoita mama sarudziro inova ndiyo yakajekerera isu ngatirege kupinda so hapana kukakavadzana parikona namadam Kupe because ndiyo vice president wangu hapana gakava riri pao vanhu vaa kuti munhu akangotaura chete kuti hanziriya nezvizvizvi kana mumwewo akapawo dzimwe pfungwa dzake hanzi vanhu vaane gakava aiwa ko dhemokrasi yanyu inorevei dhemokrasi inoreva kuti vanhu munofanira kusanganisa pfungwa dzakawanda minority majority then masanganisa kunozoona kuti chokwadi chinotipa solution chii ndo musangano wandezivaii